chakaita kuti ndibve kumusha muna 2007 pakatanga kunetsa zvinhu. Mari yanga iri kuti kana ukakwira kombi kubva kumba kuseni kuenda kubasa, manheru kana wodzokera kumba inenge yachinja, inenge yaimwe mari. Plus waiti kana ukatambira mari kubhengi ukanonoka kuenda, kwaunozoenda mari yaunonotora ikoko inenge isisiri chinhu. Saka kuchinja-chinja kwemutengo kwakanga kuchiitika nokusagadzikana kwezvinhu, nokungoona kunonetsa kuti unenge uine vana vanoda kuenda kuchikoro, unenge uine vanhu vanenge vaida kuchengetwa. Saka ndakangoona kuti kurama ndakagara ndakazvipaka semotikari yakaponja zvanga zvisingashande. Saka kuti kunonetsa kwakanga kuchiita nyaya dzoupfumi iko ikoko, kwakangotanga kungodonha mari yekuti yanga isisatengi, yanga isisarevechi, yanga isingareve chinhu. Saka ndakangofunga kuti hano zviri nanani kuti ndindideni ndiende ndombonomira ndiri kumwe pamwe zvinhu zvangu zvingangoita.
Saka muri kuona zvinhu zviri sei kuNamibia ikoko?
KuNamibia kuri nani because ndakambogara kuUK. KuUK ndakaenda ndichida kuita basa roudzidzisi but ndakaona zvanga zvisingakwanisike.
Tinoona kuti ikoko mave munyaya dzekutorwa kwenhau, muri a news editor webepanhau The Namibian. Chii chakaita kuti muzofunga kupinda munyaya dzenhau muchisiya zveudzidzisi?
Ini ndingati pandakaenda kunodzidzira kuita udzidzisi ndakanga ndichinyora. Saka chakatanga kuitwitika ndechekuti ndaida kuita kosi yaikwanisa kundichengeta. Saka ndobva ndaenda kunotrena kuGweru Teachers College. But ndakanga ndichiita zvese kudzidzisa nokunyora, kudzidzisa nokunyonyora.
Tinoonawo kuti vaguchu munyori wemabhuku ndinyanduri uyu. Munozvifambisa sei?
Chakaitika ndechekuti mabhuku angu maviri ekutanga, Sketches of Identity Life nerimwe ra 2007, ndakashandisa nyaya pfupi dzandainyorera kusandemero kubvira 1991 kusvika 1997. Saka ndakangodziunganidza. Asi ndine mitatambo 2 yakabuda futi yakaitwa kutheta in the park.
Ndopedzisawo nekubvunza kuti vaguchu vane zvirongwa zvavari kuitawo here zvekubatsira vangave vanhu vari kumusha kana iko kuNamibia?
Ndinobatsira vanhu, ndinokudzidzisa vatapi venhau, ndinotsvagwa kakawanda wanda ndichiita maworkshops navo. Kumusha ndinenge ndaane makore 2 kana 3 ndisati ndasvikako kubva zvakafara mai vangu. Saka ndakangoti ndovandakanga ndichiendera kumba iko zvinezvi kana ndikaenda hakuna anenge ariko. Asi hazvirevo kuti ndakabva ndavhara chii. Vanhu variko kumusha ndotaura navo, kana vane zvavasi vane vaida kubatsirwa ndobatsira pandinenge ndichikwanisa. Asi chiripo ndechekuti upenyu chaihwo chaihwo pari zvino nemagariro acho kwaunenge uri ndokunenge kwatori chii kumusha. Saka upfumi hwako hwaunenge uchiita uchiunganidza unenge wakutounganidzira panzvimbo, ende zvinenge zvichizouya mangwana unenge uchingozoonawo kuti zvinenge zvichifamba sei.